A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this Monday, July the 29th, 2019. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Tungameli Nkomo.
And tonight we are talking about the socio-economic hardships faced by millions of Zimbabwe due to the failing economy.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join in the conversation right away by going to at VOA Zimbabwe, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And we are also live on our websites, which are www.voashona.com, www.voandebele.com, and as well as www.voazimbabwe.com, so you can join in the conversation.
The deepening socio-economic crisis is taking a heavy toll on millions of Zimbabweans who are growing increasingly desperate for survival as prices continue to go up. Just today, the company that manufactures sugar, Tongaat Ulet, announced a price increase effective immediately.
And on the other hand, the public continues to struggle with shortages of bread, fuel and electricity. And to beat the price shortages, ZANU-PF has introduced in Tunga makeshift bakeries that many say are outdated and clearly an embarrassment for the nation.
Indeed, that's what we are about tonight. If you want to join the discussion, njengoba sesichilo nje silama nombolo ongasixhuma kuwo, uyakwanisa ukusithumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318, kumbe nxa ufuna ukusitshayela live siku 001-202-619-2077. Sikhulumeni ke sizwe imbono yenu ngokukhwela mahlayana kwentengo, ngoba sibonile lamhlanje inkampani yechukela iTongaat Ulet isazisa ukubana iprice, intengo yechukela isikhwelile kuqala nje lamhlanje. Ngiphe umzekeliso, ichukela i-1 kg ebiza imali engange $4.99, i-brown sugar le. Bathi isibiza imali engange $8.61, kuzokuthi i-2 kg ebibiza $9.98, isithengiswa $17.22. Ngakolunye uhlangothi, izinto ezijiyeneyo ziqhubeka zisilela elizweni. Sikhuluma ngesinkwa, sikhuluma ngamafutha ezimota, sikhuluma ngegetsi, i-electricity phela. Bayakhala abantu abaningi bathi hayi akusaphileki eZimbabwe. Ngokunjalo sifuna ukuzwa kini abantu beZimbabwe, abantu abahle, ukuthi kambe liphila njani esimeni esinje.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pano pachirongwa chedu cheLive Talk. Tiri kutarisa isu kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika, nyanya mitengo yezvekudya. Nhasi taona isu kambani yeUlet Tongaat ichitaura iyo kuti yakukwidza mutengo weshuga. Yataurwa namukoma Nkomo panapo kuti eshukela. Hanzi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu zviri kuramba zvichikwira, uyezve tine vamwe vatori palife yedu pari zvino. Uyezve tiri kunzwa Tunga kuti tine mutunga munyarikani wedu wekutanga vamasimba kuchera vari kunzi vari panhare pari zvino. Amenorega ndivachingamidze. Alo, vakuchera makadii yenyu? Aiwa tiripo tiri kutaura nemi tiri kuno ku studio 7 tiri kuona nhasi tanzwa kuti zvinhu zvakadai seshuga nezvimwe zvawanikwa zvichikwidzwa mutengo munoona izvi zvichirevei pamararamiro emunhu zuva nezuva
zvazvinongoreva ndezvekuti mararamiro avanhu ezuva nezuva anenge achiwedzera kuoma mucharangarira nemi kuti mumazuva apera aya pakaitika kuti mafuta edzimota akakwira kusvika $7.47. Nao mafuta aya kukwira kwaari kuita hakuna kumira ipapo. Hatisati tanyatsoziva kuti kukwira kwachona system yachona yavari kushandisa kuti vakwidze mafuta yakamira sei. Saka zvazvinoreva ndezvekuti nguva nenguva zuva nezuva kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu kunenge kuchiomesera vanhu nekuti chiri kuitika ndekuti vanhu havana vazhinji vanoshanda vanomukira kubasa havana mari yavakawedzerwa. Hurumende iri kuti yakapa vanhu yavaiti cushioning allowance $400 but ndeyemwedzi unowu uye inenge ichipinda mugomba ragara ravapo kare kubudikidza nekukwira kwakamboita mimwe mitengo makare kare. Saka dambudziko ritoripo nderekutoti mitengo iyi iri kuramba ichikwira zviri kukonzera kuti vana vezimbabwe varambe vachitambudzika. Zvinonobatanawo nenyaya dzekuti hatisati tanyatsokuva nesolution kuti maus dollars mutengo yawo wakamira sei. Ichokwadi kuti rate reblack market harisi kukwira hari zvakanyanya pamazuva apera aya asi ipapo pariri rate rachona even reserve bank ranga rakusvika kuma8.99. Saka zvazvinoreva ndezvekuti dollar iri richiri kudhurira vanhu kuti vange vachiri wana vanotenga zvinhu kunze kwenyika. Zvichizorevawo kuti zvinhu zvatinenge tichizoshandisa munomu zvange zvichidhura.
Aiwa, tinokutendai vakuchera. Ntunga, I think we had a caller but they dropped. So let's see what our people here are saying on the VOA Facebook page. Nokuchingamidzai tina disciple Madanire vari kuti vari pano vari kuona nesu. Nicodemus Matariro, I'm watching you from live from DRC. Nicodemus ari kuti muri sei ko sister Mavina mukoma nkomo ntungamiri hanzi muri sei. Choga M ari pano ari kufona ari muno mu Washington DC. Tichamboedza kufona tikona ne 202 number tinzwe kuti vari kuti chii. Courtney Mepi Courtney ari kuti ndifonere please tina hanzi ingatadze kukwira sei mitengo. Ndi Courtney Mepicot, top fan wedu wepano pa VOA Facebook page yedu. Hanzi kuchiredzi kwakapiwa mumwe murungu wezano asiri kana kumborima hanzi asiku kana kumborima hapana zviri kuitwa ikoko kupras kwake ndokutaura kuri kuitwa nasisi Courtney Mepicot vari panapa vanenge mukoma vari kuti sugar ntunga ingaregedze kukwira nekuti vari kuti kuchiredzi uku kunenge kwakapiwa kune dzimwe nhengo dzebato rinotonga rezano PF asi kutaurawo kwavo hatizivi hatisati tanyatsonzwa ndo zviri kuitika here. Over to you Ntunga.
Ndizvo Mavi kuchera asikhangele intengo zechukela elimhlophe iTongat Hewlett imemezele mhlaka 3 ngenyanga edluleyo ngoJune ukuthi ichukela elimhlophe elilesindo se 1 kg intengo ibi $5.22 leyo price ikhwelile namhla yaya ku $9.04 then i 2 kg ibi $10.44 namhlanje sikhuluma nje i $18.04 increase about $8. Uthini ngalokho kambe kuphile kanjani?
Ayi uthi ukuthi silodubo olukhulu kakhulu lapha elizweni elokuthi intengo ziyakhwela zilanda i US dollar i price ye US dollar kodwa ama-salaries abantu kawakhweli nge-rate ekhwela ngayo intengo. So udubo esesinalo kathesi ukuthi sesilentengo eqongayo kakhulu uwedlula uwedlula ama salaries abantu bese kuba ngokuthi abantu bahlupheke bese kuba ngokuthi abantu bahawule lapha eZimbabwe ngoba intengo le ayisiyo ndaba yothi ikonge kakhulu kodwa abala esikhwameni imali ezokuthi bathenge abantu abasebenzayo uzakhumbula ukuthi ikhathesi senzo zikahulumende ezinye zangkhona bayasebenza 2 days abanye bangkhona bathi sifuna ukuthi senze 1 day ngoba abala transport abakwansi ukuthi baziphilele ngendlela ababayikhangelele yona ukuthi baziphilele. So uzabona ukuthi uDube Sidlalo lukhulu kakhulu elokuthi kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singaluqeda njani.
Mhm, siyabonga kuchera eqhubeka ubambile. Mavela sanzi nemtereri silomlaleli ecingweni. Wakati yakho mtereri.
Mushi makatimba emuraideri.
Ai wathi riwadi tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Right mugauri ndiri muHarare.
Ah ndo matikutoda muHarare makamira sei tiudzewo panyaya yemitengo yezvinhu kwakamira sei kuHarare uko.
Pakaipa ndaona nasi ashuga yakwira zvisingaiti.
Ehe mamuchimboitenga mari uye zvenhasi yanga iri pamari.
Nekeshi zvangaita vanotengesa nekeshi yepanze vangachitengesa ne $10 $9.
Mhm.
Nasi ndaona vari kutengesa ne $13 $14.
Mhm.
Then mashops umuchiswai pane eko keshi ndaona iri kuma $17 $18.
Okay, wosaka panze pechitoro vanhu vanenge vachitengesa keshi mari yacho inombotidzike mbichana asi ukapinda mustoro uchiswaipa mari inobva yakwira nekuti uri kuswaipa.
Inobva yakwira bhozo ukatenga neeko keshi kana kuswaipaka kana pari panze unototanga watoita cash out watombotsvaga mari waitenga nepesendeji zvakare.
Aiya zvakaoma saka poitwa sei apa manje
ndiri kuona pa zvavaiko zvinozvi bhikozi kuti titi kana vanhu vari kumabasa vawedzerwe mari zvinongoramba zvichikwira pakuda kutongoti vanhu havambogara pasi vataurani vaviri ivavo.
Mishuviro yenyu ndeyekuti vari kuita zvematongerwo enyika havataurirani ndevapa ava muri kutaura?
Havamunangagwana vanelson chamisa.
Aiwa ndizvozvo
pana kutaurana bhikozi havamwe vese havana basa vakataurana tu ivavavo bhikozi takazviona paipai 08 paipai pakataurana vamugabe nevatsvangira takanga tati womukenani chaivo. Iko zvinezvi nezvakazoitika itika hai situation is tense.
Aiwa machoko makuku tu
mafunga $42
$42 manje $42 iroro raizvinzira kuda $4 dzikiedzaita $42 iroro.
Ko chingwa chiri kuwanikwa here tambonzwa kuti pane chingwa chiri kubhekwa kuma ofisi ezanopiefuko chiri kuwanikwa here chingwa?
Ayo atwo akakapleka rike kakango commission wakashanda 24 hours akuna chingwa chitonetsa iyo zvinozvi chimutengwa chingwa ne $8 chingwa chinofanira kunge chaita dollar paiva
chapa $8
chapa $8 ndakatochitenga nezvure ipapa pane $8 nhasi chaisingatowanike kwacho.
Aiwa mashoko makuku tusaka imimi kuti munyatsorarama imi nemhuri mune muchida mari yakawanda sei uyezve mhuri yenyu yakakura sei?
Inini mhuri yandochengeta tokuti almost 36. Saka mari yatoda ipapo kuti titoropedza mwedzi inotosvika kuma 4000 RTG zvino.
Iri kubatika here manjanzvadzi?
Haiwanike zvachose. Haiwanike.
Muri kuita mabasa api?
Tirimo mukati mugovernment imomo but mari yacho ndofunga haitosvika 1000.
Saka munozozvikwanisa sei kuti murarame zuva nezuva?
Ndipatiri pauda kutodhobha dhobha kuti wakasvitsvaka kamwekani kokuti umbobata bata apo uchiende kubasa wakashaya zvokuita haunotogorera mhuri kumusha.
Aiwa mashoko makuku tusaka yangovabata wabata.
Ya zvaa zvokutodhowa wakaita kana wokuti ukaona wakanhu kanonwa kupuwa imwe mari extra kana wasina zvokuita zvimwe zvese hayo pakupedzisira ndipo avazhinji vacho vamwe vaakutongoita give up man.
Aiwa mashoko makuku tuanzwadzi muve nezuva rakanaka.
Mwari wakuro pafazi.
Thank you so much.
Si pendo kekuwe kuchera. Ngingabona omunye bala ngama bakeries lawa ase isungulwe iZANU PF. Omunye besithi ungani isilugu senkuku, and you know, I see where that person is coming from, because that's exactly what it looks like from a distance. Angazi kuchera njengoba isinkwa sisilela elizweni ukuthi kungaba sokulobuvelo yini, kungaba sokungcono yini after ukuintroduce kwama bakeries lawa iZANU PF.
Angabona ubungcono bakhona ngoba lapha ngihlala khona njengomula lele osanda kukhuluma isinkwa bengisithenga mina nge-$8 ngilabantwana ababili abayi-S4 so bayavekhangelela ukuthi bathwale ama-large box alesinkwa so kumele ngisidinge isinkwa at $8 elof kodwa asisatholakali ezitoleni. Even amabakery lawa angavuya kumele ube ne-flour engatholakali khathesi. So engaba khona sibile amabakery ayasebenza kodwa azaswela ama-implements awokusebenzisa awuthi balungisa isinkwa sangikhona. So ayisilo elokuthi asila mabakery eneleyo. I-lockdowns siyazi ukuthi ivalile koBulawayo ngeviki ephelileyo. So kutho ukuthi i-capacity yokuthi isinkwa silungiswe lapha eZimbabwe ikhona inkulu kakhulu. Kodwa into ezokusebenzisa zangakhona i-flour lengqoloyi efunakala yiyo eyabe ingekho. So nxa kuyukuthi uzazinikeza amabakery akutho lutho ngoba ingqoloyi iyabe ingekho. Siyabe siyidinga ku-black market le flower yangkhona iyabe iswelakala. So udubo lwesinkwa luyaqhubeka lukhona ngoba into zangikhona ezothi sisebenzisa ukuthi sipheke isinkwa siyabe zingekho.
Qhubeka ubambile mnumzana kuchera. Anzi mavine mumu achinyora pa Twitter pa anzi tuma bakery situacho tunenge tunzimbo tuwe kuma mishatu yati yate kuchengetera huku
pana anyora pana pandofunga iya ama ya munu aripa Twitter aripa VOA show na Facebook page Clinton Guta arikuti ZANU PF izvi hazvichanya tsoita anzi zvinenge zvirugwi zvehuku kuti pangabikirwe chingwa hazvina maturo chokwadi ndokutaurwa kwaari kuita ipapa ashura kuti aiwa mabakery adai anyatsoitwa chaiwo chaiwo mabakery asi ndiri kunzwa kuti tine muteereri aripo panhare. Hallo caller.
Hello makadizizi.
Tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaurawo nani Mr. Diamond ndiri paDurban.
Yeah, Mr. Diamond vepaDurban taurai tinzwe muri kunzwa iri mudandarwe.
Mune rusarura mgoma. Muri kukwazisa sisi vega ko mgoma havazi kukwaziswa here.
Aiwa mgoma tanga tichauya mazvakatika. Magadi
mgoma magadi. No 3 boy endirai mberi.
Ya ndafara kupinda muchirongwa. Nauye mutengo iri kukwira kuZimbabwe kai. Zvinhu zvachona maitikiro azviri kuita hazvina kurongeka. Because makatasa strategy yavari kukwidza nayo mafio awo ndo ari kuti mitengo mumashops ikwire. At the same time vanhu vari mumashops vachona especially vano manufacture zvinhu zvacho havana magetsi. Ndanga ndiri kuZimbabwe few days ago ndakaona kuti vamwe vanhu vari kusacrifice kushandisa magenerators awo kuita production. Saka zvinhu izvozvo makatasa kuti shiro yavachashandisa wakada kuisa malo prices hapana mabenefits avana vanhu apo vanhu vachizoda kuzohoreswa futi mari. Saka pachokwadi government iripo izvezvi zvinyaremerwa hapasisina solution yandinoona kuti kwanisa kuti vaburitse situation pairi kunavo.
Asi midai maiwana mukana wokutaura navo ivava vemuhurumende maiti chii panyaya iyoyi?
daenda handine mukana wekutaura nawo pachokwadi chaizvo chaizvo ka vanhu ava ngavasiye zvokunyara zvezvekuti anoo kana kuti chamisa mwana mudiki kana kuti uyu ndiani pakuda nhaurirano ine musoro isiri yavari kuita mahumbo ari kutamba vachiita yayo pakuda nhaurirano ine musoro inoita kuti vana vezimbabwe vagone kusununguka matambudziko avari hazisi magara atinoita nemararamiro atungira tiri musango munomuka hazvifadze nesituation yatinoona nyika ichingoenda zvakadaro kuita sekunge hapana vari kutungamirira but varipo zvinhu zvachona zvakakwidzwa havana chavanotaura ende makazvitarisa ivo ndo vanozvitanga nefuel zvabva pafuel zvaakuuya kumaji kumafood stuffs zvinoafecta munhu wese ende masalaries ari kuora vanhu makanzwa mari dzachona dzimwe dzinonzvisatisi hazvitombobatsire chomi
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo mukoma Diamond vari paSouth Africa apo kunge manga muinesi pachirongwa
aiwa tinotenda murambe muchindifonera ndinombozama mazuva ese but hei foni iri kuramba kuzopinda ndafara nhasi vandapinda wapo
aiwa chirongwa ndechenyu musatye pindai zuva nezuva muchitaura imi kuti zvakamira sei kwamuri ikoko
tinotenda
sizwe lapha uthabalaleli abasekhasini le-VOA Ndebele bona bathini kulo alarm sithole uthi wena we are in Dark City today ukhala ngamagesi usithola ngazi ukuthi ungaphi kwelizwe kodwa uthi hhayi akula magesi lapha khona kuzoba lo msunduzwa Ndlovu indlovu enkulu ithi yona kunjani Mr. Nkomo lapho emsakazweni hayi siyabonga Ndlovu selethemba lawe usiphilele uSydney Lwadle Mdluli uthi wena ukubusa abantu ngenkani vele kulomthelela omubi izanu ayivume ithi yehlulekile kube le interim government ezabamba okwesikhatshana abantu bazikhethele upresident wezwe ngomdlulike lo uyafaka le nombolo zakhe laphana sizazama ukufonela mdluli siphenduke kuwe mnumzana kuchera kodwa singakayi kuye abasanda sixhuma singumsakazo westudio 7 njalo sikuhlelo lwe-live talk udaba esingalo namhlanje sikhuluma ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ithukela likhwelile lamuhla kanti amagetsi isinkwa le-fuel kuqhubeka kusilela lakho elizweni here we have our second guest.
Yes, we do. Hello, Mr. Ngwenya.
That's Rejoice Ngwenya, by the way, an economic analyst.
Hello, Mr. Rejoice Ngwenya. You have just been eloquently introduced there by Mr. Nkomo. Welcome to the program. Today we're discussing about the economic situation in the country. What's your take? We understand that sugar just went up. And one of the manufacturers, Hewlett Packard, was today announced that sugar has gone up. What's your take?
Well, good evening. Well, I think obviously it was inevitable because, you know, when the price of this fuel goes up, the pump price, it tends to have a repercussion, you know, across the board.
Mm-hmm.
But it's because also that the pricing of the fuel is kind of distorted because if the U.S. dollar is plus or minus 8 to 10, RTGS, it really means that at $7 something, we are buying fuel at slightly less than a U.S. dollar, whereas the U.S. dollar is generally used for pegging prices, in this country. So you can see that the industry is really under pressure to try and compensate for the loss of the U.S. dollar pricing, circulation, so that they're able to replace their commodity with U.S. dollar, which they buy either at interbank rate or off the black market. So it's a bit of a distortion, though, but it's an evil that we have got to live with for the time being.
And udaba lwe miholo baba Ngwenya ungakuchasisa njani ukuthi intengo yama commodities ikhwela mihla lamalanga kodwa ama salaries impatalo zabantu zimi ndawonye ama salaries are not going up.
Yeah, lokho kukhanya kuyahlupa ngoba siyazi ukuthi nge-economic flat bangaze bakhweze iholo yabantu intengo yemali inflation la iyakhwela ilandelana lemholo engibona ukuthi engcenye bazama ukuthi behlise esingathi khona i-demand yezinto ukwenzela ukuthi abathengisayo behlise intengo yabo kodwa siyazi phela iZimbabwe vele into ingavele ikhwele into ngiyakhona kabasehlisi so kuqakathekile ukuthi imiholo yabantu sekukhangelisiswa ukuthi i-basket lakhona yibalini ukwenzela ukuthi laba abahola imiholo engaphansi bajuze umholo ongabagcina inyanga eziye kuphela kodwa laba abama-10,000 yusa ngenyanga laba vele bakhanya vele abalandaba kodwa laba abanemiholo emincane yibo angathi bayaphitheka.
And just to play the devil's advocate, does that not justify charges by the government that business people are just being greedy and unscrupulous?
Well, I mean, in a way, that is true. Because, you see, when you are running an economy that is controlled by cartels and crony capitalists, mm-hmm. it is very easy for these guys to collude. I mean, the bread companies can sit down together and say, what do we charge? The oil companies are a cartel. Electricity is run, is supplied by one company, and so forth. So our economy is controlled by small cliques of individuals that can be able to connive. So I think in that respect, the government may be right because we just assume that if the government were honest in completely opening this free market, the market, to make it completely free, so that there is competition from as far as Honolulu, anybody who can supply anything, whether it is electricity or fuel or bread or wheat, is allowed to do that. My belief is that it can put pressure on the local suppliers because they keep going to the government to say, if you open up the borders, we are going to destroy the industry. But meanwhile, there's no industry to protect anyway. So this protectionist and the catalyst type of business in Zimbabwe is really, pushing the price upwards.
Mm-hmm. Mumbo bata makadaro vangwenya chadzuka kwa muri. Hello, caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri wadi. Tukutaona nani uye zvemuri kupi?
Iye, ndiriku Botswana. Murutaura na Vamhlanga.
Vamhlanga, makadiko.
Tiri kwedu anzwa zimakadiyo.
Aiwa, tiri wadi zvedu tauraitinswi.
Inini sisi ndafunga Salisbury.
Mafunga Salisbury.
Unaona chinondirwadza ndechekuti ndikatarisa vana vatongo gara, ndikatarisa vana vachitepo, ndo havana Jason Ziya papa moyo. Vana mbuya nehanda, vana kaguvi kuti vakafirei chaiko chaiko, ndo kuti vakafira mahara.
Sei madaro.
Muona kuti chinondirwadza ndechekuita sei. Kuti shuwa varume ava vakarwa hondo ndo zvavakarwira here izvi. Ndorwadziwa zvimwe zvisingaiti, ndo saka ndichiti ndafunga Salisbury nekuti isu saiza ichiri Salisbury mukaka waiuya murodhi uchitengesiwa chingwa chichitengesiwa tichitenga. Ndo kana unotaurira kuti shuwa varume ava kuti vakagwira hondo kuti vazadze zvigayo zvedhiziri muHarare vachibvisa vachiti havadi Salisbury kuti vaigwira kuti vaise nhasingeni vaise uyu zvigayo nezvibhorani nekuchera mugodhi. Hanzva kuti zvogwadza zvimwe zvisingaiti.
Saka poitwa sei manje apa?
Munoona kuti apa poitwa sei apa? Inini maonera angu nderekuti vaiva vaiti Mnangagwa tse iye zvino yave Mnangagwa 4. Saka nhau iripo. Kana vanhu ivava vasati vagwadziwa chaizvo chaizvo, inini ndisekufunga kwangu dai chipanera chachona chebhobhojani chinosunga kuti zvinhu zvisafambe, dai chaipiwa inini ndaitosunga kuti zviwedzere, nekuti uya aiti pfe uyaye zvinoti pfo. Kana musoja asati arwadziwa nemupurisa asati arwadziwa, hapana chionaka. Vachamisa ngavambomira vakatsika pavari papo vasachinje. nokuti pagara vamunanga gwava hona kuti apa zviti veconcord vaisho nditaure zvakaita ambo yavangu vave kuzeki vava kuti shuwa kana vachitarisa vanhu vachifamba nokuti zvino kana ndandiri kuZimbabwe izvizvo ukatarisa munhu unohwa tsitsi kumuhwira tsitsi kwokuratidza kuti munhu atambura ndonitaura kuti shuwa vanhu vari munhu wechikadzi anodya sadza rigopinga achiona matambudzikiro ari kuita vanhu vachirana maelections maranero akadairo ndinorwadziwa zvimwe zvisingaiti.
Mfana uzabo chawete sicala lokuchochozela ukuthi isituation iqhubeke imbi.
Hayi ye ungakhuluma ngendlela enjalo baba but into engiyibona uyabona ukuthi umuntu unqaye sithi ungakangayela abantu abaye celebrate lapha ukuthi hey uyazi ngithabe ukuthi umnangagwa ungenile mnangagwa phe umama lohana ungaplay odirana sunjena namhla ukuthi nqa ngakhuluma ukuthi nqa umuntu izinto yena lohana sithi mnangagwa phe nqa engakazi ubuhlu then hayi sizekachana
mhlanga nje
hayi siyabonga ungena uhlelo mhlanga
elami baba
lo bekungumlaleli we studio 7 ke umhlanga usixhume kwele Botswana isa 8:30 njalo sikuhlelo lwe live talk. Tonight we are talking about the deteriorating socio-economic situation in the country as millions of Zimbabweans battle for survival. We have as our guests tonight Masimba Kuchera, an economic analyst, as well as Rejoice Ngwenya, another economic analyst. Sithathe umlaleli ecingweni. Umlaleli kunjani?
Sabona ngoku kunjani?
Hayi siyaphila singabuza wena.
Mina ngumpofu la.
Yebo mpofu, usiqhoma ngapi?
Ngilapha mina ngihlala eMandastri khona lapha una la uthwa kuseMandastri.
Ngapi konapho?
eBelmont.
Ziyathunqa yini?
Akulanto ethunqa lapha kubolile yonke into lapha kwesinye isikhathi uyabona siyayenza lapha siyayenza igolide lakho uyalithola ukuthi khona. Ngesikhathi senza izinto zangkhona amagedi kawaseko
nebakithi sikhuluma nje akhona
inombelaba abanye abangapha ngemva kwethu ko-Ocean laphana tuzayo nekhango uthole lakho ukuthi akula
ngithi amagedi sikhuluma nje kunje akhona namhla kumbe kakho
kathese akhona kuyenzakala ukuthi anytime ayahamba
nebakithi
sithwele nzima kuleli lizwe leli senze ngikhumbula mina uyabona inkomo ngifike lapha ngomnyaka ka-1967 kodwa ilizwe leli idorobho leli lalinganje
ubuvela ngapi khonapho
ngivela lapha esigodini khonapho kombomanzi
okay
wawulanda
intuthu ezazithunqa leso sikhathi
lalithunqa idorobho leli ngena umsebenzi lapha kusasa ngivuye ngishiya ngingena kwenye indawo maye khathesi ungawungena uyawungena umsebenzi uyao sekufanele uhlale khonapho phela
yebaungawuthiya
kuyakushupha
kwenziweni pompofu lulungisiswe njani udaba lo
nkomo mina ngihlala ngikuzwa khonapha uyazi ngiyakulalela insuku zonke ilanga liphuma lisiyathona nje ngiyakulalela njalo nxase sizwa kuthiwa namhla inyuzi zifundwa ngunkomo ngiyakhipha indlebe zami zonke ndlalelisise kulabanye laba kuthiwa ngophilip gawule lalaba umdala lo philip kuthiwa mbani lo wempophoma lo kuthiwa mbani uJoseph Chuma
yeah
elihlala liqoxa laye kodwa ke into azenzayo zani ngatombe kumbina akakubona ukuyenzakala elise kathesi ngide so ngilele ngedlala kangidlanga lutho
ebayithi
khonapha kodwa kangidlanga lutho
sokukubi kangako mpofu
akubi kakhulu mina imali yami ngayikhweli lapho engicela khona ukuthi ngisebenze kumbe ndobhadobhe kanikwa lutho iminyaka isihambile njalo le mali engangiyithola kayitholakali
so uthi ulele ngendlala lamhla nguwe wedwa kumbe lo mdeni wonke
lomdeni wonke silele ngendlala kumpeli kangcede alidumezela idola leAmerica nalala njile kusasa.
Ewa kithi varikutaura vampofu varikutaura vampofu vanzi kutaura kunoku ndine nzara nefamily yangu tikuraya nenzara hapana chiri kufamba.
But sisemagetsini wona la abalayitwa industry khonapha but asidli lutho sesikhangele wona amagetsi umduli kuphela ukuthi kona wona ngilale ngiphila kuphela nginatha amanzi.
Hayi kunzima kuzalunga baba umpofu siyabonga ungena kuhlelo baba.
Nami ngiyabonga kodwa Nkomo ngiyacela into esikhathi esiningi ekuseni emini ntambama konke ngihlala ngililalele khonapho. Ngiyabonga kakhulu nje ngokuthi ngingenile lami.
Hayi lathi siyabonga uxhaso lwakho mpofu.
Libe lami lingithinta inamba zami zithiye khonapho e-reception yenu.
Hayi siza kufonela baba siyalibonga uxhaso.
Kodwa ukukhuze labo ogawule la ukuthi kona nanxa kumbe kulento abayidlayo ngezano hayi bayekele ngakula nto baphilisayo.
Allright.
Philip Joseph Chumana lo lubatele so yimi ngiyakhuluma khona.
Hayi sizawabizela induna yakondolwane izabakhuza siyabonga mpofu.
Alright Nkomo lilale kuhle mdalami mina sendlala nje ngiphela ndlala thamazi lale.
Hayi siyabonga uzalunga ba.
Alright,
bye-bye, mtala wangu. Okay, bye. Mtereri mafi.
Maybe before we take our caller, what was Mr. Mpofu saying? He sounded very distraught.
He's saying things are so bad that he and his family are sleeping on empty stomachs tonight. He's saying, of course, there's electricity tonight, but there's nothing to cook.
Very sad indeed. Yeah. Hello, caller.
Yebo.
Makadi yenyu?
Ya ngiyaphila ngiyakhuluma mama.
Yebo, mana Nkomo.
Ye, khuluma baba, sikhuluma lo bani?
Ngikhuluma lo James Phiri ba.
Yebo Phiri, usixhuma ngapi kwenda?
Ngisemathinge plan 3.
Oh, kumachinge.
Ye.
Akusiphi umbono wakho? Liphila ngcono yini khona hapa?
Hey, kunzima lapha ekhaya.
Yebo kithi. Esitolo lapho kuyathengeka yini kumbe sokukhwelile kukhwela njalo nje?
Esitolo akusathengeki, intengo yakhona iyakhwela, abantu basebenzisa irandi lelo elingasavunyelwayo sesiphele nzima, sisakwazi ukuthi thina siyalithatha ngaphi sihlele ekhaya.
Ngababotshwa yini abathengisa ngerandi?
Babo cha kodwa anti sekuthengiselana ngokuthi lo nyamazi nomakhelwane vele kasezangizophila.
Neva kithi kwenziweni pho Phiri?
Eyi lapha mina lokuthi singenziwani angazi. Mhlawumbe abantu kumbe bavele nje bavuke bevalile izitelo kuke kuhlala iviki yonke kungathengisi ukuze abantu bebone ukuthi kunzima.
Befe ngendlala manje abantu nxa bengasathenganga phela isitolo zivuliwe.
Ya kumele basitokhe baye bekukudla ezindlini bese kuvalwa nje kube kumilizwe ngoba nansi ifiyeli le iyakhwela and ungananzeleli ikhweza nguye president. U-president nguyela amagaraji la akaziuvala and amabhasi la akaziuphathela mahara ukhweza ngabona ifiyeli ngoba imali yakuyo.
Hayi siyabonga Phiri, sile themba kuzalunga, bathi themba kalibulali.
Yeah, I see.
That's Piri, Mr. Piri from Plumtree. Kumaching.
What is he saying?
He's saying, you know, just like Mr. Mpofu, he's saying things are really bad. In Plumtree, says some people continue to trade in foreign currency, especially the rand, but he appears to be he sounds like a pensioner because he says, I'm not working. I'm seated at home, and there's no way of me getting foreign currency. So things are tight.
Vangwenya tombodzoka kwa muri mamuri kunzwa vatereri vedu vanga vari kutaura tanyanyo batwa na vampofu vanga vari kuti ivo vanga vati vari ku Belmont handiti kuplawaya vachiti nasi vari kutorara vasina chavari kudya. Nyaya dzakadai muri kusangana nadzo here mamuri kufamba umu? Iko kwa muri ku Zimbabwe.
Muri kunzaine.
Ehe, vangwini.
Achokati, ichokwari nokutika kana uchitopinda nyango vanosevenza, iko zvinonyambo uchisevenza, mari yacho yawakabata iri muhomwe, haifambirani nezvido zvako, saka kungopinda mustoro macho nyango chiri kuchingwa chiripo, chiri $5 kana kuti shuga yakwira, haukwanisi kuzvitenge vanhu vazhinji, vanhu ichokwari vanotovata nezhara. Asi anenge ane shungu vana vanenge vachema chema vari kumba, saka nyanga icharwa navakumi kuti vashandi vari kutochema vachiti komi horo yacho siyadi kukwira kuti tikwanise kuti titenge zvekudya. Asi zvandaira nezvekuti chinowanzotyisa ndekuti kana mihoro ichikwira, inflation yacho inobva yakwira zvekare. Saka ndofunga inini industry iri kufunga kuti vakaramba vakabata mihoro ipapapo, vanhu vachaita vashoma vanotenga, zvoita kuti mitengo idzike. Asi ava vakwanisi kuti vadzikise mitengo nokuti vari kutenga ne9 bondi kuti vakwanise kuriplesa. Saka ndinorumbo kuti nyaya yezhara, vanhu vachivata nezhara, icharamba ichienderera mberi, vanhu vachifamba netsoka vachienda kumaba svika zvinhu zvagadziriswa.
Mnumzana kuchera spendu kekuwe umzwile ubabu mpofu ube sithi yena lo mteni wakhe balala ngendlala namuhla lanxa nje amagesi ekhona koBulawayo akula lutho lokupheka. Yebo, so kufike kulelo banga lokuthi abantu sebelala ngendlala, umankoyo uselala eziko mpela.
Yeah, and ungakhangelisa ba umpofu usedolobheni. Emaphandleni laphana okwaba le drought, into zinzima ukwedlula lokho ngoba abana lutho engxenye bathengiswe abakulimeyo okunilutshwane. So i-drought isitsho ukuthi unabantu abaningi abalala lendlala. Singahamba emaphandleni sizabona ukuthi abantu bangikhona baningi kakhulu. Kodwa umbuzo ebenginawo uba bungwenya, uyasitshela lapha ukuthi iholo lingakhwela uzaba nge-inflation. Kodwa sokusitsho na ukuthi abantu bephile nzima ngoba nxa bengelayo imali usebenzisa ukuthi bathenge izinto abamele babe nazo ekuphileni, benze njalo ngoba nxa besebenza babe bekhangelela ukuthi izimali abazitholayo kumbe iholo labo kumele libakwanele ukuthi baqede inyanga. Kodwa nxa iholo lelo nxa se kuyukuthi alisahambelani le ntengo ezikhona, kungenziwa njani nxa kuyukuthi yena esithi akumelanga sikhweze iholo ngoba sizaba nge-inflation. Khathesi i-inflation iku-175%, kodwa there is still a mismatch. So what is the way out?
Vavungwenya, pendula khona.
Got me a bit wrong. Angizange thina akumelanga iholo likhwele. Then ngithi mina bona abamanager i-monetary economy yethu bathi bona ngaathikhathesi into ziyakhwela ngoba i-petrol ikhwele, iyabe i-cost push, kutsho ukuthi ama-costs okudinga izinto ze-stocking iwayenza ukuthi intengo yakhona le-cost yemali yedola khona. Kodwa bayemaze bakhwenze futhi ama-wage, sokuthi ba i-cost push inflation plus wage push inflation, which vele ama-wage akhona kasoze futhi avele akwanise ukuthenga ngoba sokukhwela konke imiholo le-cost push le-wage push. So ngibona ngathi mina ama-fiscal authorities babona ukuthi bengahlala bencindezela imiholo yabantu, kuza kuba le-consumer resistance, sokusiba ludaba lokuthi abathengisayo behlise labo intengo. Kuthi abathengisayo labo bayakhalakhala besithi asinge siyehlise ngoba idola lakhona silithenga. So singathi ngesikhiwa yi-vicious circle kumbe i-paradox. Kodwa vele mina ngithi kufanele kube le-adjustment ehambelana le-consumer basket.
Vajekesa ipapo vangwenya zitine mtereri parunare mafi.
Hello, caller.
Hello, Magadize.
Ai watiri wadi tukutaura nani uye zwe murikupi?
Murikutaura na Brian Matanda ndiri ku South Africa ndu Rustenburg izvozvo.
Ai wakwakadiko ku Rustenburg uko?
Rustenburg ainozi Kia Kia ndizvozvo.
Ai wandizvozvo chero muri wapenyu. Atipewo pfungwa dzenyu.
Ya, anzazi inini ndinyaya kubatikana zvikuru nenyaya yekutika kumba kwedu. Ndekuti katikatarisa hurumende yedu inenge isina kana chido navanhu.
Sei muri kudaro.
Dai vari vanhu vanonzwa tsitsi vangade vachitombofungawo kuti toita sei kuti kuwanikwe chingwa chaicho kana magetsi zvavo. Because those are serious things zvinofanira kuti zvivepo kuti vanhu vararame zvakanaka. Ndouya futi ndobvumirana na baba Mushanga waipedza kutaura manje manje. Kuti dei vanhu vamboregera zano PF iite inyatsoona yega kuti manje yasvika pakukundikana. Nekuti kana tikati timanyire futi kuti paite dialogue paitwe government of national unity havazooni kukanganisa kwavo. Saka vanhu vese vaiva vaipemberera kuti munangagwa kusiye ngavanyatsozviona kuti munangagwa wavakafarira kuti aipinda apa vakafarira n'anga yakabata mai. Saka zvekuti kana zvikanyatsooma chaizvo chaizvo munhu wese nyange pachanzi mavhoti chaipo chaipo unoziva ambuya panorigwa mavhoti panenge paita vamwe vanhu vanenge vavhota asi pakashaya munhu awani chaiche anovhotera ZANUPF vanoriga mavhoti acho vamawana kupi.
Mashoko makukutu hanzvadzi.
Saka tikanyatsokurudziri kuti vanhu tinyatsokushungurudzika tirwadziwe asi nechokwadi ndechekuti kana zvikanyatsosvika papiki chaipo chaipo zvazvosvika paboiling point nyika yese inotenda manje totaura same language munhu wese anosvika pakunyatsoona kuti problem iri pakati.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo mukoma kwamuri ikoko kuRustenburg uko muve nezuva rakanaka.
It's 13 minutes before 9 o'clock and this is Live Talk. Tonight we are talking about the deepening social economic challenges. And we have economic analysts for our guests. That's Masimba Kuchera as well as Rejoice Ngwenya. Coming to you, Mr. Kuchera, how do we overcome the deepening fuel shortages in the country? The government has been saying we have enough fuel, and they have been saying, after being proven that they were wrong, they were saying, okay, the crisis will just disappear in a matter of weeks, but several months. And now we are into this crisis, and the situation is only worsening. Mr. Kuchera?
Hello?
Yes, that question was for you. How do we overcome the fuel challenges?
Yeah, I was actually responding to that. I think that maybe it put me on mute. I think that Mr. Ngwenya started pointing out to where the problem is. The issue around cartels, the issue around mispricing, the issue around a dishonest government. Now, we have a situation where our government wants to control the price of fuel, but now is saying that they will not give people, fuel players, money to buy fuel. But we also have a serious problem that we now have a small cartel of in the fuel industry who are causing this chaos. As you are very aware that most of these fuel companies are now owned by a few conglomerates. I think at one point we had some shady company called Trafigura supplying most of our fuel companies through some negotiated deal with one of the fuel executives. So the problem that we have is that we don't have liberalized fuel market, which we are supposed to have. If we have then a liberalized fuel market, it means that we'll have a sufficient competition. In the same way that we also don't have a liberalized market in terms of bread and in terms of most of these basics. So at the end of the day, it's only Nkomo Enterprises that supplies the whole nation. Mm-hmm. So when Nkomo Enterprises suffers a problem, any problem, it means that the nation also has to suffer with Nkomo Enterprises. So we need to ensure that we have enough players. Then we also have to ensure that government goes to its core business of regulating and enabling businesses to operate, rather than also wanting to be a player in the same businesses, in the same business. Mm-hmm. There is no point in government making offense and opening these tax shops or these grocery shops where they are saying they are going to have cheap products. Let them allow businesses and put in enabling legislation for businesses such as Ngwenya stores to be able to operate in a bigger way and in a safe way. The way that government also wants to then be a player in an area where they regulate is, I think, one of the biggest problems that we have. And if we remove that from fuel and from most of the market, then we will start going in the right direction.
Aiwa mashoko. Mashoko makuku tu asitina caller gate. It's the last caller with hello caller. Hello caller. Caller ninga duna and this is nufunga vambu bata for a long time. Vangwenya meno muripo ere motipo masho kwenye kupedzira. Zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe.
Chokwadi chataro navakuchera kuti hurumende ngaisiyane nezvoda kuti iite zvemabhizinesi.
Mm-hmm.
Ivo ngaiti ngavagadzirise kuti mapolicies nemitemo zvifambirane nezvinounza kuti industry inobva kunze kwenyika, michina mitsva, mari dzinobva kunze kwenyika, mitemo ngaigadziriswe vanhu vawane mabasa, because mabasa anowanikwa ine muindustry, middle class ichikwira neindustry. Saka zvikaita kuti mitemo ngaigadziriswe kuti michina nevanounza mari vawande, ndokuti tinge tichitangira kuti infrastructure yedu inenge yakuresponda kune mari dzinobva kunze kwenyika.
Ntunga.
Utaba lwamagetsi Ngwenya, lotaba lwefiweli lona lungalungisiswa njani? Ngoba amagetsi lefiweli really yiko okuphethe i-industry. Njengoba kusilela khonoko akulalutho oluhambayo elizweni.
Ya, okukhona ukuthi njengoba phela singasoze sibe sikwazi ukuthi sikontrola amanzi angena kwiZambezi, sesifanele silungisise ama-thermal power stations ethu. Ikholo yakhona silayo enenge, amalahle manengi, ngakulungisiswe uloliwe alungisiswe ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthwala amalahle sihambise eminyathi ewange ngaphilangaphi, kwenzela ukuthi sustaine amagetsi amanzi engangabi khona. Uhulumende kayekele ukungenelana lakho. Wamatarifu ukontrola ama-price uyaphambanisa futhi. Kayekele kube le-privatization, i-commercialization yamagetsi, bazilungisele amagetsi azakwa khona.
And the guy who was given the solar tender in Gwanda recently, the South African guy, he says that in a few months' time, there won't be any load shedding in Zimbabwe. He will finish it all. Do you believe that?
That is almost impossible, because if you look at the demand side, almost like 2,000 megawatts. We are operating at 36% productivity. If we were to up the production of our industry to 80%, we'll need probably upwards to about 4,000 to 5,000. So this guy is a dreamer. He's your typical gangster, your typical criminal industrialist who wants to create stories. That is not possible. We can have small solar units at domestic level and at community level. But what he's talking about, it's almost impossible. We are a big power consumer, and we cannot resolve this problem by just rhetoric.
How about more solar farms? Isn't that where you know, the answer lies for our power problems.
Absolutely, because if you listen carefully to what Matthew was saying, was that the independent power producers, it's not that they're not there, but it's because of the tariffs that are controlled by the government. So if the solar sector is opened up for competition, the tariffs are removed for equipment, and individual solar plants are allowed at the community level, then we can take one third of the domestic consumers off the grid, but the commercial consumers still need the data, and it's going to take a bit of time for us to get out of this mess.
Mm-hmm. Please do stay on the line, Mr. Ngwenya. As we wrap up, Mavi, we have 5 minutes remaining on the clock.
I think let's also just acknowledge some of our followers here on Facebook. Tangatambo kuisendeka ipa side mbijana. Sindrukona muruku komenta mchendera na nezuru kutawuru wapana Timi Vibs. Arukute, brother, we have two powerful forces that are rescuing Zano, which is the security system and the cartels. Once these two are broken down, Zano PF will definitely be truthless. Simply. So only pressing this button, those guys, zvakawanda-wanda zvavari kunyura. Pana Courtney Mepi, Courtney Aripano, Onias Nzua, Aripano Top Fan Wedu, Tandi Wegumbo, Aripano, Pasmo Muchavira, Aripano, Tunokutendai, kunge manga muinesu. Over to you, Mtunga.
Mr. Aguchera, the Zimbabwean dollar, we understand is coming very soon. How will that be helpful in so far as rectifying our economy will be?
There will be no change in the immediate future, because what is the problem is not the currency that we are using, it's the system that we are under. As we are saying, we have a government that is hell-bent on remote controlling everything, even in areas where they are not supposed to be controlling. So even when the same dollar comes, it's just a change of removal of the bond notes. But in actual terms, that will not change anything very fast for the Zimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo ye Zimbabwe dollar, inenge iri currency chaiyo here kana kuti I currency yatinoona yemhepo yepamafoni yema RTGS nema bond, zvinenge yakamira sei pane zvamuri kunzwe?
Currency yemhepo hatisungi kuti pane nzira yatinga kwanisa kuitiza for now, kusiya kana takwanisa kuisa cash yakawanda muekonomi ne tichatomboramba tinayo currency iyo yemhepo. Asi dambudziko chairo chairo harisi rekuti tava necurrency here kana kuti hatina. Dambudziko chairo ndere system yacho yatiri kushandisa, kuti kero currency ikauya muchaona kuti inokwanisa kuuya ichipinda mugomba. Nekuti zviri kunetsa ndezvekuti value yatinenge tichiipa currency iyoyo, takatarisana neUS dollar, takatomboona president vachifara kuti mari yedu ndo yakasimba muno musadhaki, asi airi kutenga chacho hapana. Ukaenda kusouth africa nemari yavo iyoyo isina kunyanya kusimba, haitenge sugar ne$13 something yavari kutaura yatiri kutenga nayo mumomo. Saka iroro ndo dambudziko rekuti we need to change the system and the way we are doing things. Even je tikaunza mari nyowani and so on, that will not
help. Aiwa, tinotenda nguva yedu Ntunga inenge yadyanana. Ameno kana une zvekuvharisa nazvo.
We did nothing besides thanking our guests, that's Masimba Kuchera and Mr. Joyce Ngwenya, both economic analysts based in Harare. And we would like to thank you, our listeners and viewers, for making another date with us.
Tinokutenda ivesi vanga vari pano nesu pa life yedu vari pa VOA shona rambai muchidzvanya pakanzi share kuitira kuti vamwe vasina kukonai vabva vakonai. We thank your guest as and what Tunga has just done. Our economic analysts were helping us look into the current economic crisis facing the country. Thank you once again.
And please do tune in again tomorrow on Live Talk at the Youth Forum. The connection, Mike will be hosting some of the Mandela Washington fellows here in Washington. Good night, Zimbabwe. I'm Tunga Milinkomao.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Good night.